Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu gumiguru 26, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinoti vari kutambisa dzimari dzavo vachiramba vachivaka pasingabvumidzwi. Hapabvumirwe iwetland.
Kanzuru yeHarare iri kurambira vanhu kuti ichaputsa zvakare zvivakwa zviri kubudiriro 5.
Tiri kukurukura kuburikidza neinonzi informal sector committee yeHarare City Council. Ndo vatiri kupira nhuma dzedu. Pari zvino hapana chakajeka chatatianza kuti urongwa huri kubvira kupi.
Vanotengesa mumigwagwa vochema nerekuti havachina kwekuenda kubva zvavapazirwa misika nekanzuru.
Kenza chirwere chekuti icho chinogona kukura kana asikazivi chinonyangira. Saka kunyangira kwacho ndechekuti chinotora nguva yakareba kubva panotanga chirwere kusvika pachinozooneka.
Muchirongwa cheStudio 7 chesvondo rino chekucherechedza mwedzi waGumiguru wegomarara rezamu, tiri kukupai hurukuro naDr. Anna Sabau. Poita makakatanwa muhurumende nenyaya dzeuori dziri kutaurika munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuru yeHarare iri kuyambira vanhu vane dzimba dzakaputswa kubudiriro 5 kuti vasiyane nekuvaka zvakare, nekuti vacharamba vachirasikirwa nemari sezvo kanzuru icharamba ichiputsa dzimba idzi. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vanhu vazhinji vakaputsirwa dzimba dzavo nemusi wechitatu, nezuro vakaswera vachivaka dzimba dzavo zvekare, pamwe nekunyorera matsamba kukanzuro yeHarare, pamwe nehurumende vachitsanangura kuti vari kuvaka zviri pamutemo uye vanoda kuripwa kuputswa kwakaitwa dzimba dzavo. Chipanga mazano mumubatanidzwa weHana Housing Cooperative, amai Stella Bingari, vaudza Studio 7 kuti vari kutoda kuripwa sezvo zvakaitika zviri kunze kwemutemo.
Lasi tafamba taenda kwaloya wedu anyora tsamba yaenda kuna director of housing nekuministry yedu yemacooperatives yeSMEs yanyorwa nenyaya yedemolition yakaitiwa kuti pakaitwa demolition pasina order, court order. Saka nekudaro panofanirwa kukompensatewa vanhu vakapunzirwa, nekuti vakapunzirwa vanhu ivavo vanga vasiri supposed kupunzirwa nekuti kukota havana kutombobvira vakakuenda. Saka vanhu ivavo vari kuda compensation.
Asi mutauri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vanhu ava vari kutambisa nguva nemari yavo nekuti vari kuvaka panzvimbo isingabvumidzwe sezvo iri matoro kana kuti mawetlands pachirungu.
Tinoti vari kutambisa dzimari dzavo vachiramba vachivaka pasingabvumidzwi. Hapabvumirwe iwetland. Mawetland anodiwa muno muHarare kuita kuchenesa mvura. Mawetlands akakosha zvokuti kutori nema act atori anodobata pasi rose. Vana Ramsar Convention zvese izvozvo kuno nemitemo yeEMA. Kanzuri ine mitemo futi yekuchengetedza mawetlands. Matoro apa mudoro hamugarwi, hamuva kweimba.
Amai Bingari vati vanoshamiswa neizvi sezvo mamwe mapazi ehurumende akatotarisa nzvimbo iyi akavapa magwaro ekuti vavake.
Nekuti plani yato kufiscal planning kwaya kutofanwa kusainiwa naminista, zvinoreva kuti kufamba kwaye ikoko ichienda ikoko nzvimbo yedu haisi wetland. Nekuti paarea pedu pamwe chete ipapo pakatoitwa EMA, pakaitwa prospectus report, pakaitwa EMA yatakatobhadhara mapayments acho ikatoapprove, ikareduce mastens, ikasiya wetland iri yega. Mastens akareduce from 673 to 312 residential stands plus one church stand. Saka plani iyoyo tiri kutoitarisira kuti inofanirwa kutoallocatewa vanhu varipo ivavo nekuti vakagara panzvimbo isiri wetland.
Vachideme vayambira vanhu ava nekuramba vachityora mutemo.
Yambiri atinopa kuvanhu kwete kuma cooperative kuvanhu musabhadhare mari pasina kujeka uyai kuguta muudzwe pakajeka kuti mari yenyu apa pamuri kuendesa mari apa pari right apa hapasi right vanhu havasi kuda kuteerera vari kuteerera vanhu vasina simba renzvimbo dzavari kuenda kunogara.
Vachideme vati zvakakosha kuti vanhu vasabhadhare mari pasina kujeka uye vanofanira kuenda kukanzuru kunobvunza pamusoro penzvimbo dzavanoda kutenga pokuvakira vasati vabhadhara mari kungave kumushandira pamwe vanhuwo zvavo kana makambani anotengesa nzvimbo dzekuvakira. Vachideme varatidza Studio 7 mutongo wakaitwa nemutongo wedare repamusoro High Court Justice Benjamin Chikowero musi wa28 Nyamavhuvhu wekuti vanhu vese vari panzvimbo iyi inonzi The Remainder of Glen Eagles Farm Budiro Township vabve panzvimbo iyi mukati memazuva 14 kana vakatadza kuita izvi vobviswa nechikonzi nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mukuru wesangano rinomiririra vanorarama nekutengesa zvinhu reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, vaSamuel Wadzai, vanoti nhengo dzavo dziri kushushikana kwazvo nekushaya kwekutengesera, sezvo vakawanda vavo vasati vawana kwekutengesera mushure mekubviswa mukati meguta. VaWadzai vanoti vamwe vavo vanga vaenda paCopacabana asi zvakazoitika svondo rapera zvekuparadzwa kwemisika yavo zvakasiya nhengo dzavo dzisina kwekuenda kunyange hazvo dzanga dzabviswa mukati meguta dzichinzi dzitengesere munzvimbo dzakatarwa nekanzuru. Vanoti semaziviro avo Copacabana ndeimwe yenzvimbo dzacho dzakatarwa kunzi dzitengeserwe asi vakazoshamisika voparadzirwa midziyo. Vanoti kusvika pari nhasi vanhu ivavo havasati vapiwa kumwe kwekuenda izvo zviri kuita kuti mhuri dzavo dzitambure. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme kuti tinzwe divi rekanzuru panyaya iyi. Asi Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaWadzai.
Ndingati ichingori nyaya isina kutijekera maitirwo ari kuita zvinhu. Ndinofunga mhuri yeZimbabwe inotondera kuti pakatanga chirongwa chekubviswa kwemainformal traders kana kuti street vendors mumastreets, chikonzero chataitwa nehurumende changa chiri chokuti vanhu vaende kundotengesera pakatsarukana kana kuti pari designated muchirungu. Vamwe vemamembers edu vakakwanisa kuenda panzvimbo idzi, vamwe vakatadza nenhau yokuti nzvimbo dziri designated dzacho hadzina kukwana. Isusu seboka takati kumamembers edu anokwanisa kunge achienda kunotengesera ipapo pakadizinenda kwacho ngavaende. Vasingakwanisiwo ndo saka tichiramba tichiita nhaurirano dzatiri kuita nehurumende nemalocal authorities kuti pekutengesera pano pakakwana pagadziriswe pawande vanhu vaende kunotengesera pakachena. Pachaa kutishamisa izvi ndechekuti mamwe mamembers edu akadecida kuti anotengesera pari designated ari kuteererwa futi nemakanzuru aya vachindobviswa pacho parinzi pari designated, midziyo ichipunzwa, zvakakosha zvichitorwa hazvisi kudzoserwa, asi vanhu vari kubviswa panzvimbo dziri designated dzacho. Ndinopasomenza sepaCopacabana mazuva apfuura takanzwa mvunga mupopoti yanga ichitika pachinzi patorerwa zvinhu mazvinhu zvavo zvavari kutengesa, but inzvimbo pamazivira atiri kuita isusu inonzi iri designated. Ndoo kwakuteerwa futi vanhu vaenda vatiti akuteedzera mutemo undotengesera kuya kwamatn endai vachiteerwa vachindombunyikidza zvinhu zvavo vachitorerwa. Handizivi kuti ndiro gwara ratingatora senyika tingagadzirisa zvinhu here tichishanda mashandiro akadaro.
Matimambo ugara pasi here nekanzuru mushure mezvese zvaitika izvi paCopacabana nezvimwe zvamuri kutaura izvi kuti munzwewo kuti vakamira papi?
Tiri kukurukura kuburikidza neinonzi informal sector committee yeHarare City Council, ndo vatiri kupira nhuna dzedu idzi. Pari zvino hapana chakajeka chatatichanzwa kuti urongwa huri kubvira kupi. Ndinofunga munokutondera mukoma Ajonga kuti ndakambokuudzai kuti takamboita hurukuro nekanzuru iyoyi kuburikidza nekomiti iyo tichiwadza kuti aiwa isusu seboka tiri prepared kushanda navo kugadzirisa matambudziko ese aripo. Saka zvakutishamisa isusu kuti izvi zvaakuitwa, hatina kana information yatiri kupiwa isusu seboka rakati aiwa sezvisati tiri prepared kuti taurirani tigadzise nyaya idzi, tiri kungoona zvaakuitwa.
Asika vavadzai tirikunzwa vekanzuro achiti vakutowana mari yakawanda kubva mukubhadharisa vanopaka dzimotokari pane mari yavanga vachitarisira kuwana kubva kune vanotengesa vasiri kubhadhara mitero. Imiwo zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Kuti nyika yedu ibudirire mukoma jonga, tinofanirwa kuita mapolicies, urongwa hwehurumende hunonangana nokusimudzira raramo yevanhu varombo. Muri kutaura nyaya yekuti vari kupembedza kuti takukwanisa kutora mari yakawanda. Kutorera vanhu mari kwavari kutoita. Alright, tongoti vari kuwana mari yakawanda. Iri kushanda chii? Tinofanira kunge tichiziva tisi maratepayers, tisi macitizen, tisi tongopaka mota dzacho pavacho pavari kuti vakukwanisa kuwana mari yakawanda. Ndombosiya iyo yemari yavari kutaura. Ndoti aiwas, imini makuwana mari yakawanda. Ko ava vamabvisa mustreet ava vari kudzimba dzavo, vari kurarama nei? Vari kuwana chingwa here chokupa vanavo? Vari kuwana mari here yekuendesa kuchikoro vana kuti vari kuwana mari here yekubhadhara marendi? Vakungopembedza kuti vawana mari yakawanda sekanzuru. Iri kushandei mari yacho? Iri kubatsira here vana vezimbabwe? Iri kubatsira here vagari vemuharare? Hapana, ingori dhololo. Imari dzinongotogwa dzakudyiwa futi mazhigwa dzakangoona dzichingoitiwa makore apfuura. Saka handifungi kuti pane munhu angapembedza kuti kwai because tawana mari yeparking yakawanda saka pane chakanaka chatagona kuita. Ichashandei? Ndoo mubvunzo muhombe iwe. Mari yacho iri kuwanikwa yakawanda iyo?
Avo vanga vari mukuru wesangano rinomirira vanorarama nekutengesa zvinhu reVendors Initiative for Social and Economic Transformation reVSET vaSamuel Wadzai vachitaura vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika na5 pm. Musi wechishanu kubva na4:45 pm kusvika na5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi varamba mashoko ekuti mubato reZANU PF mapindwa naPongwe vachiti bato ravo rinongoda nguva chete yekugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi dzinoti kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi ndiko kwapa kuti mubato reZANU PF muite kusawirirana kwakanyanya. Vamwe vanoti muZANU PF matanga kumuka zvakare nyaya dzezvikwata. Vamwe vachinzi vari kutsigira zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye gurukota rezvemari muzvinafundo Mutoli Ncube. Vamwe vachitsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Vamwe vakuru vemabhizimisi vanoti zvinhu zvave kuvaomera sezvo vasisazive kuti voita hurukuro nani chaizvo. VaNcube vasati vadomwa vachiwenga ndivo vakanga vaitwa sachigaro wekomiti yekuongorora nyaya yemitengo yezvinhu nePolitbureau. Asi iko zvino mabasa aya ave kuitwa navaNcube pasina kujekeswa kuti vachiwenga vanenge vachiitei. Mapazi ehurumende haasi kutaura nezwi rimwe chete uye nyaya dzeuori dzinonziwo hadzisi kugadziriswa nekuda kwemakakatanwa aya. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, muzvare Tabita Kumalo, uye va Energy Mutodi. Blessing Zulu we Studio 7 atanga nekubvunza va Mutodi nezvenyaya yekuti mubato maita zinyekenyeke.
Iwa ndiwa anonzi Manyepo nechikonzero chekuti kubva patapinda muutongi hwavamunangagwa taona kuti upfumi hwenyika yedu hune gadziriro yahuri kuita tisvike padonzvo ratiri kuda kuti nyika ino inge ichisvika panonzi apa middle class economy by 2030 chinova chirongwa chakaiswa munzvimbo nemutungamiri hwenyika vamunangagwa uye kubva pava isa makurukota avo maofisi makurukota ehurumende vakavamba chirongwa chinonzi transitional stabilization program. Chirongwa ichocho chakanangana nokugadziridza upfumi hwenyika kuudzosera panzvimbo. Zvinoreva izvo kuti pane zvinhu zvizhinji zvinoda kunge zvichigadziriswa zvanga zvichitadzwa munguva yeutongi hwamugabe.
Honorable Kumalo, munoonawo sei?
Kana minister mutachiti iye vamunangagwa vari kugadzira ikonomi kuti tisvike kwatatiri takabva sei mugabe wavari kuti ndiye wavuraya nyika tatisingatengi chingwa ne$4 tatisingatengi cooking oil ne$25 2 liters saka zvavari kutaura izvi taneta isusu nengano ngano nenzara hazvifambirani handitika ari kuti vamugabe vaifamba vachikwereta mari kwese kwese vasingabhadhari manje manje so vaidhiri vamunangagwa vanga vari kuchina vakauya munyika panapo tikaona kuzdbc kuti wasaina madhiri nechina zvichireva kuti chikweretika ichocho kuchina anga asingasaini dhiri isiri mari yokukwereta akaenda kuus achiedza kuti asaine koko zvikakona akaenda kuuk zvikakona nyaya yezanu yokuti vafambe vachikwereta mari kune dzimwe nyika dzine mari hachisi chinhu chokutanga kubvira vakapinda muhurumende muna 1980 ndo zvavakaita mugaba aripa taitenga chingwa nenyenyetanedhola cooking oil tichitenga $2 nhasi makuti inini futi mapedza ipapo futi ndimi mauya makutiudza kuti bhondi neus akafanana bhondi ibhondi us us saka taneta vakomana nengano dzenyu gadzirai nyika kana makonewa regai vanhu vagadziri taanzwani kutambura
honorable Mutodi pindai tinzwa
ehe I think vari kutaura zvavo nehasha zvokufurasteka kuti zvinhu zvadai mabhondi notes tinokurudzira zvikuru vanhu vemuzimbabwe kuti nyaya dzekuenda pamusika mutema vanhu vachinochinja mari ndo pari kubva mapurize avari kutaura yekuti hakuna chingwa chine mutengo we$4 chingwa chiri kuita dollar nokuti vaya vanobheka zvingwa vanowana mari yekunze kwenyika yezvavanoda kutenga kunze kwenyika kureserve bank saka mitengo yavo havana kukwidza then panyaya yavari kutaura iyo kuti aiwa zvinhu zvatonyanya kuoma kudarika panguva yamugabe ndofunga takaita inflation yakakura zvikuru muno munyika muno ikasvika kumaquindirion chaiko asi zvose izvozvo havasi kuzvitaura nyaya yatoda kuti titaure ndeyekuti kare haagara ari kare handidi kunyange zvazvo tiine vamwe makurukota ehurumende kana kuti vatungamiri vanga vari muhurumende yavamugabe vari muhurumende yatiinayeko zvino asika vamugabe ndo vanga vachitonga ka saka vanga vachiitawo mitemo yavo mapolicies avo saka taakuda kuona vamunangagwa kupinda kwavaita tione zvirongwa nokuti mwana haabva akazvarwa nhasi obva afamba uku kuchiri kuvamba kau pane zvakawanda zvandataura kuti zvinoda kuti zvigadziriswe zveupfumi hwenyika tiite kuti hurumende irege kuramba ichitora mari yakawanda tichishaya mari yokushandisawo kugadzira zvimwe zvinhu zvinei zvida kugadzirwa iyaya tinoti government expenditure ndo iri kuda kuti idzikire zvikuru uku hurumende ichiwana imwe mikana yekuwana nayo mari isi zvatataura izvi through taxation and so on taakuda kuti isu tisi mazimbabwenzi yenguva ino ngatichiisai misoro pamwe chete kwete kuti kana tapinda muparamendi muya tinotanga kusveeredzana nguva ichipfuura nguva ichifamba
honorable kuma
makatora mapurazi 2018 years down the line chakutenga chikapu kunze kwenyika
nhaimunondiudza
kuti inini imba yamuri kugara iyoyo kana iri 4 rooms for example isusana topias zvenyu hatitauri zvemabhorodhogurupu zvema130 toti 4 room dzangu zangu ndotenga ndopinda imomo ndopaza zese 3 ndosara ne1 makawana nyika yakanaka mukatora mapurazi mungakonewa kurima minister. Makono wakurima, jinema college agrika, vana baka endeswa ikoko. Chamaka koni wakuplana.
Avo vanga vari sachigaro ve MDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa muzvare Tabita Kumalo. Manzwawo zvekare kubva kumutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7.
Mwedzi uno wagumiguru pasi rose neZimbabwe vari kurangarira chirwere chegomarara rezamu icho chinonzi chiri kunetsa pasi rose nemunyika. Studio 7 nefenyuro yevanhu ichange ichikupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu kubvira muvhuro wevhiki rino kusvika kupera kwevhiki. Studio 7 ichange iri kukupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu. Teererai Studio 7 kubva muvhuro kusvika pakupera kwevhiki, apo tichange tiri kukupai dzidziso uyezve tichitaura nevamwewo vakambobatwa negomarara rezamu tichiita zvehurukuro nenyanzvi. Munyaya iyoyi yegomarara rezamu rinonzi riri kubata madzimai kunyanya asi nevarume zvakare. Musakanganwa kuteerera Studio 7 kubvira muvhuro kusvika kupera kwevhiki, apo tichakupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu.
Muchirongwa cheStudio 7 chesvondo rino chekucherechedza mwedzi wagumiguru wegomarara rezamu tabata nyanzvi yechirwere ichi Dr. Anna Nyakabau. Avo vanoti veruzhinji vanofanirwa kukoshesa kuongororwa gomarara repazamu sezvo risingasarudze kuti rinoenda panani. Dr. Nyakabau vanoti gomarara iri rinokwanisa kubata munhu risina zviratidzo, asi zvakakosha kuti madzimai nevanhurume vavhenekwe nguva nenguva kuitira kuti vawane rubatsiro chirwere ichi chisati chakomba. Ngatinzwei hurukuro yavaita na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Kenta chirwere chekuti icho chinogona kukura asikazive chinonyangira. Saka kunyangira kwacho ndechekuti chinotora nguva yakareba kubva panotanga chirwere kusvika pachinozooneka. Saka pachinenge chichizooneka inenge chatofamba rwendo. Saka tinenge tichikurudzira vanhu kuti dai vaziva kuti oraiti ndezvipi zvikonzero zvinogona kuti munhu anga achibatwa nechirwere chekenza.
Ndezvipi zvikonzero zvinozoita kuti munhu awanikwe iye achibatwa nechirwere chegomarara nyanya rezamu?
Gomarara rezamu rasiyana negomarara remuromo wechibereko. Gomarara remuromo wechibereko rinonyatsozivikanwa kunzi rinokonzerwa neutachiona uye unonzi human papillomavirus. Gomarara rezamu tinoti isusu kune anonzi marisk factors, kana kuti zvinogona kuwedzera kuchizobatwa nechirwere icho. Pane kuti ipo kana mudzinza muine vamwe vakambogora nekenza, panogona kunge paine atinoti magenetic causes kuita kuti munhu uchizokwanisa kuwana chirwere chegomarara rezamu. Tigotiwo isusu zvatinodya, kana tichidya chikafu chinoita kuti chine shuga yakawanda kana mafuta akawanda, zvinogona kukonzera kuti risk yekuita gomarara rezamu wedzere. Tikadya mafuruto akawanda uyezve tikadya chikafu chinovaka muviri, chikafu whole grain cereals zviri healthy, zvine vitamin C yakawanda, zvinogona kuderedzera risk yekuti tibatwe negomarara rezamu. Zvimwewo zvakare zvinogona kuita kuti risk yegomarara rezamu ikwire nderekuti kune atinoti mahormones anoita kuti dzimai anga achiratidza kumudzimai iwo amamwe acho anonzi maestrogen. Mahormones iwaya anoita kuti dzimwe kenza dzinogona kuderedzera kukura kana uine maestrogen. Saka dzimwe nguva kuti kukenge uine exposure to estrogen nguva yakati rebei sei munhu akatanga kuteera nekukurumidza uyezve anononoka kuteera, zvinoreva kuti anenge aine nguva ya muviri wake uri exposed to mahormones kakakura, risk yake breast cancer inokurawo. Kana asingayamwisiwo futi, risk yebreast cancer inogona kukurawo.
Nyanzvi yechirwere chegomarara Dr. Anna Nyakabau vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakati hurumende iri kumisa vemabhizinesi kukwidza zvisina mwero mitengo yezvinhu muzvitoro kana kurega vachityora mitemo kuitira kuti vaite zvavanoda nemusika wemari zvinopa kuti zvinhu zviite sezvisimo munyika izvo zvirimo. Mashoko aya vakamataura pamusangano weCentral Committee weZANU-PF nezuro pamuzinda weZANU-PF headquarters. Vamunangagwa vakati zvigaro zvematongerwo enyika hazvipi vanhu mvumo yekutyora mutemo nekubira nyika. Vakati hurumende yavo iri kuziva zviri kuitwa nevemabhizinesi vane hundyire vari kukonzera kusagadzikana kwenyika. Vamunangagwa vakati maindastiri anofanira kumutswa uye varimi vanofanira kuwedzera kurima kuti nyika igone kuwana zvekudya zvezvipfuwo nezvinodiwa mumaindastiri kuti vagadzire zvavanotengesa. Vamunangagwa vakatiwo maindastiri ose munyika anofanira kuzvitemera miganhu yavanoshanda vachishingirira kuti vabate kuitira kuti munyika muve nemagutwa uye vagone kutengesa vachiwana mari yekunze. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi. Mune mamwewo mashoko atatambira vanhu vanosvika gumi vakatemerwa mitongo yakasiyana-siyana nedare redzimhosva muchirongwa cheOperation Dzosai Mari chiri kuitwa nemapurisa nehurumende kukasara vamwe makumi maviri nemasere vakamirira kutongwa. Vakatongwa vakatemerwa mazuva ekushandira hurumende pachena uye kutorerwa mari dzavaichinja mumigwagwa. Vasara vari kumirira kutongwa vachibva kudzimba mushure mekubvisa mari dzechibatiso dzinobva pazana kusvika pamazana maviri emadhora. Mutemo wavari kusungwa nawo unonzi Exchange Control Amendment Regulations 2017 number 5 uyo unorambidza kutengeswa kwemari dzekunze zvisiri pamutemo. Mashoko aya atsinirwawo nebepa nhau reHerald mangwanani ano. Nako kamboka tinomuonga Dewa paalbum idzva rinonzi Nguva yekutenda kanonzi Ndiri kuitira Isu kanzwisa katakupai. Tombotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kanzuro yeHarare iri kuyambira vanhu kuti ichaputsa zvakare zvivakwa zviri kubudiriro 5. Vanotengesa mumigwagwa vochema nerekuti havachina kwekuenda kubva zvavapazirwa misika nekanzuro. Muchirongwa cheStudio 7 chinotarisa nezvegomarara rezamuta kupai hurukuro naDr. Anna Sabau. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soko isikati.